Vana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa vanga vachidarika makume mashanu varatidzira pachipatara ichi vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu. Vange vachiratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zviine mashoko enyunyuto. Vange vachitiwo kushayikwa kwemichina yavanoshandisa pakuvhiya varwere kuti vavarape kana kuti operation, pamwe nekusakara kwemichina mishoma iripo kwave kuvatadzisa kuita basa. Mumwe wemadhokotera anga achiratidzira aya, Dr. David Chimuka, vati kushomeka kwemari dzemihoro dzavanotambiriswa nehurumende pamwe nekushayikwa kwemichina nezvimwe zvikwanisiro zvavanoda mukuita basa ravo kwave kukonzera kuti basa ravo ribviranetsa kuita.
Tine chida mishonga yakawanda nemishina inoita kuti tiite basa redu zvakanaka. Kwazvino hatina bamishonga yacho, asi mishonga tinoziva kuti iri available. Tinogona kuitenga nema RTGS dola iriko, inogona kutengeka nema RTGS Zimbabwe dola. Yes, foreign currency haiko, asi ukatipa iwo, wakatipa mari maZimbabwe RTGS dola, iwo ukomana wanigwa titengesera mishonga iyoyo. Wanogona kuzvitsvagira wega ma US dollars, asi vanotitengesera kuno nema RTGS dollars iwayo.
Mumwe dhokotera, Dr. Shingai Churunga, vati kuvhiya varwere kwave kuvanetsa kuita pachipatara ichi sezvo vachiti pachipatara apa panogara pasina mvura iyo yavanoti vanoshandisa zvakanyanya pose pavanoita maoperesheni. Amai Churunga vatiwo mimwe mishonga yakaita semetronidazo iyo yavanorapisa varwere haisi kuwanikwa pachipatara ichi, izvo zvave kupa kuti vaswere vakangotarisa varwere.
Tofangwa kugeza, tofangwa kuve sterile, kubvisa utachiona wese pamaoko. Saka pane mazuva patinosvika mvura chaiyo unovhura tap, hapana kana mvura. Saka as basic as mvura, saka kana mvura isipo you can imagine. Ama mshonga inonzi maantibiotics, vanhu vanouya vane utachiona muropa. They need basic antibiotics, zinenge inonzi metronidazole, ndoye iri very basic. Yaane time isipo pano, saka hapana zviri fancy zvatirikuda, tungodawo zvinhu zviri basic, mvura, magloves, mshonga chete chete, masirinji chawo ekupa mshonga yacho, ndizvo zvinhu zvatiri kuchemerawo panapa.
Izvo zvagumburawo mumwe dhokotera wepachipatara ichi, Dr. Simukai Pesi Machawira, avo vati vatove nemasvondo akati kuti vasingaite maoperesheni kuvarwere, vachiti pane muchina umwe chete uri kushanda pachipatara ichi pari zvino. Kunyange hazvo pane dzimba dzekuitira maoperesheni aya kana kuti matheater 12.
Kana patient yapindawo mutheater inenge ichida tsono dzinoshandiswa nemishonga inoshandiswa, tinoona mizhinji inenge isipo. Endi unozoti dzimwe nguva uri pakati peoperation waakuda chimwe chinhu chokushandisa, unoona usina chinhu ichocho. Patient kana tikange tapedza operation inoenda kwatinoti kurecovery. Kurecovery parirenyatwa ine maoperating theater 12, gumi nemaviri. But kurecovery musi weMonday kwaingova ne 1 recovery machine yaichishanda.
Mukuedza kugadzirisa dambudziko iri, gurukota rezveutano vaobhadhaya moyo vazouya kuzonzwa nhuna dzavana chiremba ava, vakavavimbisa kuti vachaedza kugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo mukuita basa ravo. Kunyange hazvo vati homwe hurumende yakaboka. Vamoyo vatiwo hurumende iri kushaya mari yekunze yekutenga zvimwe zviri kudiwa navana chiremba sezvo zvitengwa kunze kwenyika, vakavimbisa kuti vachamhanya kuna gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa kuti vanosvitsa chichemo chekuti bazi rezveutano rikosheswe pakupa kwavanoita mari yekunze kune mamwe mapazi ehurumende. Vakurudzirawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzvipatara kuti vagare vachiuya nezvichemo nekukasika kuhofisi kwavo kuti hurumende igotora matanho ekugadzisa zvinhu nekukasika. Mumwe murwere anga ari pachipatara apa nhasi vane vanjirugoi vakurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzisa nhuna dzavana chiremba ava, vachiti kurama mabasa kwavana chiremba kunonyanyorwadza varwere vavati vave kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo achizoshaya anovarapa kana vauya kuchipatara.
Hazvitifadzi nekuti vana chiremba ndovanotiraramisa. Ngavataurirane navo, vataurirane navo, vawirirane zvavanotaudzana, kusiriko kusiya isu tichifa zviite mugomo.
Kunyange hazvo ana chiremba vakuru vari kuramwa mabasa, ana chiremba vadiki ndivo vanga vachibatsira varwere vanga vari pachipatara ichi. Kunyange hazvo vamwe vavo vatataura navo vasina kuda kutaura pamhepo, vati vari kuzoshaya zvekuita nevamwe varwere vavasingakwanisi kubatsira sezvo vanenge vaine urwere hunotoda ana chiremba vakuru vane hunyanzvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.